Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri. Tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu Gumiguru 20, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu tine mutsindo wendingi, hativhunduki mutsindo webete. Mutsindo webete uyu vangazama zvavanozama, hativhunduki. Chero vakaridza puti, chero vakaridza mabhanang'ana, chero vakaridza mheni, chero vakaridza magrinete, chero vakaita sei, ndo zvavanoita. Kana vapererwa vanoenda kumhirizhonga. Hazvisi kuzomisa nguva yakwana, zvakafana nemunhu ada kumisa rwizi rwakazara neruoko.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti mhirizhonga iri kuitika haife yakavatadzisa kuita misangano yavo nevana veZimbabwe vanoda shanduko. Asi ZANU-PF inoti MDC Alliance iri kuda kusvibisa zita renyika pamberi penhumwa yeUnited Nations iri munyika. Kanzuro yeHarare yopinda muvanhu ichibaya vanoda kubayiwa nhomba yeCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reMDC Alliance rinoti harizi kufara nemhirizhonga yakaitika kwaMutare, uko kwarinoti mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vakaridzirwa pfuti. Bato iri rinoti chave kutodiwa inhaurirano pakati pavaChamisa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa senzira yekupedza mhirizhonga iyi nemamwe matambudziko akatarisana nenyika. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDC Alliance vatenda EBT vaudza vatori venhau nhasi kuti havasi kufara nemhirizhonga yakaitika kwaMutare neZuro inonzi yakasiya motokari yavaChamisa yaboorwa nemabara epfuti. Mhirizhonga yakaitika kwaMutare iyo yanzi navabiti yakakonzerwa nebato reZANU-PF inouyawo vhiki rimwe chete mushure mekunge vaChamisa vakapwanyirwa mahwindo eimwe motokari yavo kwacharumbira mudunhu reMasvingo nevari kunzi inhengo dzeZANU-PF. Vabiti vati zvakaitika kwaMutare izvi zvaiva zvakanangana nekupfuudza upenyu hwavaChamisa. Zvataurwa navabiti izvi zvatsinirwa nemutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere.
Isuse MDC Alliance hatisi kufara zvamuchose nekurohwa kwakaita mota dzaPresident Nelson Chamisa pavaifamba kuenda kwaMutare neZuro. Pangu pane makororo eZANU-PF, vangu vakabata mapanga, vangu vakabata pfuti, vangu vakabata zvakasiyana-siyana zvavaishandisa kuti vateme mota. Kune mabullet holes 2 nepfuti dzakarova mota nepfuti 2 dzakarira. Isu seMDC Alliance tikurudzira kuti nyaya mhirizhonga kana kuti political violence ngaimiswe munyika yedu.
Vabiti vakurudzira sangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community SADC kuti rione kuti paitwa nhaurirano pakati pavaChamisa navaMunangagwa kugadzirisa zviri kunetsa munyika. Vabiti vati nhaurirano idzi hadzifaniri kuitwa pasi pegungano repolitical actors dialogue, vachiti gungano iri harina charinobatsira. Muzvare Mahere vatiwo nhaurirano pakati pavaMunangagwa navaChamisa ndidzo dzinogona kupedza mhirizhonga iri kuitika munyika.
Tukukumbira SADC neSouth Africa nenyika dzose dzinopoteredza Zimbabwe kuti dzikwanise kudzora vaED Mnangagwa. Isu tinotaura kuti pakasaiti kama political reforms kana kugadziriswa kwenyika nedialogue zvakare hatizokwanisa kuve nerunyararo munyika. Tukutoona kuti ZANU-PF yasimbirira nenyaya yeviolence zvinova zvinhu zvinokatyamadza zvikuru isu takatarisana nemaelection a2023.
Asi mutauriri wemutungamiri weMDCT vaLloyd Damba vati matambudziko akatarisana nenyika haasi matambudziko anokwanisa kugadziriswa navaMunangagwa navaChamisa vari vaviri chete.
Isusu tinoramba nhaurirano dzekuti dzinoenda dzine maconditions kuda kuzvita mwari weZimbabwe kana kuda kunonzi pachirungu kumonopolize political space. Tinenge takuto create a dictator in the opposition circles and hatisaramba tichicreate a dictator in Emmerson Mnangagwa. What we are trying to do isu seMDC ndezvekuti tira kuti tirepresent vana vese veZimbabwe vanenzara. Saka zvavari kutaura kuti nhaurirano dzinofanira kunge dziri pakati pevanhu two, ma problems ari kuitika muZimbabwe haasi yavanhu two. Hatidi ma preconditions. Saka iyo kana vachitanzi ngavatitaurirane 3 years after the elections vachamisa vanga vachiramba nhaurirano. Nhasi chaona chii chanaka chavada kutaurirana navamunangagwa nekutaona kuti vamuonzora vati ngatitaurirani. Handizvo zvinoitwa nekuti isi hatisi kukontesta navachamisa, hatisi kukontesta nechurch, hatisi kukona. Tiri kukomplimenta each other in this country. Nekuti nyika ino haisi yavachamisa, haisi yavamunangagwa, inyika yemunhu wese ane chitupa chakanzi Zimbabwe. Ndeye munhu wese akabarwa muZimbabwe.
Hatina kukwanisa kutaura nevakafano bata chigaro chemutauri weZANU PF vaMike Bima, sezvo vanga vachinzi vari mumusangano wePolitbureau yebato ravo wanga uchiitirwa pamuzinda webato iri. Asi sachigaro weZANU PF amai Opa Muchinguri vati zviri kutaurwa neMDC Alliance izvi ndezvekuda kusvibisa zita reZANU PF pamberi penhumwa yeUnited Nations iri kushanya munyika pari zvino.
Kuna rapotuwa urimo weUN ndozvamunondoda kubudisa zvinhu zvakadai izvi. Kana kwauya nyaya dzemarapotuwa tine mavisitas ndozvamunoda kubudisa. Takwaziwa magema.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika varashwet Mukundu vati mhirizhonga iri kuitwa neZANU PF iri kusiya zita renyika rakasviba. Panguva iyo nhomwa yeUnited Nations amai Alena Dohan vari munyika vachiongorora nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekuti zvirango zvakanganisa upenyu hweveruzhinji zvakadii zvichitevera kukokwa kwavanonzi vakaitwa nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa.
Iri kungopurita chimiro chenyika yeZimbabwe pamusoro pezvematongerwo enyika kuti hapana kumbogara paita zvematongerwo enyika zvine jekerere. Nguva nenguva pese patinotarisana nenguva dzesarudzo tinopinda mumakakatanwa anoburitsa mhirizhonga, kunyanya mhirizhonga yaichitwa nebato remutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa uyezve emapato enyika anoona nezvekuchengetedzwa kwenyika nevanhu, mapurisa, masoja nevatsori vamaCIO vachinangana nekumupeza kumisa bato rinopikisa kuti riende kuvanhu rinotsvaga sarudzo nekutaura zvirongwa zvaro.
Panyaya yenhaurirano vaMukundu vati mamwe mapato ose ari muPoland haana basa sezvo mapato aya ane vanhu vashomanana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Tichiri panyaya iyi, tabatawo vachamisa Mbune vati havasi kuzomira kuita musangano nevatsigiri vavo kunyange hazvo paine vanhu vari kuda kuvapfuudza. Vachamisa vari kumaNikaland pari zvino uye vadzokorora kuti munyika muitwe sarudzo dzisina mhirizhonga muna 2023 United Nations inofanira kupindira. Mukuzeya nyaya iyi, tabata vachamisa.
Mese mandapinda munana wengezi wangwe kuno kunyanga ndaona rutsigiro runoshamisa kubva kuvakuru vakuru venharaunda kuenda kune vanotungamirira munzvimbo dzakasiyana-siyana vanoshanda muhurumende, vanenge vari madzimai, vana baba vechidiki. Ndiri kutenda nokukuru nerutsigiro rwandinoona. Ndakaona chisone kune zuro chipinge yakaita kumira kubva yatovharwa, vanhu vakamirira kuti mukuru auya. Ndikabva ndanzwa kutenda kukuru. Kwese mandakapinda ndizvo zvazviri vakangoda kuzoita dambudziko pandavakangoda kutiparaa mudhorobha reMamutare. Asi Mwari vane nyasha, takanzvengeswa nokuti isu tiri venyasha ka. Nyika yakazara hasha asi denga rine nyasha. Wakatitsveta paita anotirwira anotichengeta. Takapona mota vayo hurubhu-rubhu nekuti dzakarira dzatakanzwa nenzeve dzedu.
Asi tiri kunzwa veZANU PF vari kuramba vari kuti zvekuti kwakaridzwa pfuti handi chokwadi uye zvese zviri kuitwa neMDC maune kuti pane nhumwa yeUnited Nations iri munyika.
Ko vaivapo here? Kana vanga varipo vanogorambire zvavakaita. Itsika manomano emuroyi kunyepedzera zvinhu izvi vagara vanozviita. Vangomo vakapota vaparadzwa nyaya yemabhuleti. Vese vanoti vatsvangirai vakapinda vane mukapu iyoyi. Vanandabaninge vakamwa mukapu iyoyi. Ndo mukombe watoda kunwiswa. Asi Mwari vari kumusoro kudenga ndovanochengeta vanhu. Vaurai vanofanira kuziva kuti vachafawo. Hakuna anogara panyika nokusingaperi.
zviri kuitwa izvi zviri kukudzorerai kumashure muchiri kuda kuendera mberi here muchisangana nevanhu kana kuti makumbomira muchitarisa kuti upenyu hwenyu hauzopinde munjodzi?
Isu tine mutsindo wembizi, hativhunduki mutsindo webete. Mutsindo webete uyu vangazama zvavanozama, hativhunduki. Chero vakaridza puti, chero vakaridza mabhanan'ana, chero vakaridza mheni, chero vakaridza magrinedi, chero vakaita sei, ndo zvavanoita. Kana vapererwa vanoenda kumhirizhonga, vapererwa vanoenda pakunoita ruzha, vapererwa vanoenda kunotora makano nemiseve. Takazviona kare vachizviita, vanogona kuda kuzvidzokora, asi nguva yeshanduko yakwana. Mwana weZimbabwe wanzwa nenhamo, ticha wanzwa nenhamo, musoja anzwa nenhamo, musiyai wanzwa nenhamo, wese munhu anzwa nenhamo, mudzimai, vashandi vanzwa nenhamo, baba vanzwa nenhamo, mai vanzwa nenhamo, manesi anzwa nenhamo. Vanhu vese munyika muno vanoda shanduko, hakuna usingaidi. Nemasabhuku anzwa nenhamo, nemadzisha anzwa nenhamo, asi kutyidzirwa neubhinyawo hazvisi kuzomisa nguva yakwana. Zvakafanana nemunhu ada kumisa rwizi rwakazara neruoko.
Tichitarisawo iyo nyaya yemhirizhonga, mambo mangara kumapurisa here kuti ndo zviri kuitika izvi?
Chimwe chinonetsa ndechekuti ukaona wapotswa neshumba pamuromo wayo, iwo ndinotambira kumatadza ayo, unenge wakuitawo kamaoni. Zviri pachena kuti anonge achikonzera dambudziko ndiani? Kungoendawo kumapurisa kuenda, asi munoziva ndakapota ndaurawo paairport gore riya, hapana kana akainvestigeto kana akasungwa. Vakawanda vana Joana Mamombe nana Cecilia nana Nisa Marwa, maoziva kuti ndo vakanga vakutonzi ndo vane mhosva, ivo vari vaparirwa mhosva. Nevakawanda vatsvangira vakaitirwa mashura panguva yakasiyana siyana, asi hapana akambosungwa. Izvi taakuziva kuti kugara kwayo Mombe yenzuma kushaya nyanga, vanongobva vati chero mukaenda ikoko hainotongwi zvakanaka, ndimune makutombonyikidzwa. Hongu vamwewo vakaenda kunomangara vakanga varipo. Todaira kuti nyaya iyo kana ichigona kugadzirwa ichazeyewa, asi chinobuda chaicho hapana. Nokuti zvakafana nokuti sakubayiwa oenda kuna sakubaya achikumbira kuti wadi kumbomirawo kuramba uchitibaya, kungonowedzerwa mbonje.
Mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare kunyanga. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe, kanawo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati, sezvo vose vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Asi mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vakaudza Studio 7 nezuro kuti bato reMDC Alliance riri kunyepera kuti munyika mune mhirizhonga nechinangwa chekuda kusvibisa zita renyika, sezvo munyika muine nhumwa yeUnited Nations iri kuongorora nyaya dzezvirango nekodzero dzevanhu.
Tinoziva kuti musi uno vanga vaine musangano kuinyanga wavairongana naHwende nevamwe kuti toita sei kuti panouya rapotuwa tigowana mukana wekudaidzira nyaya dzamahuman rights, kuti mahuman rights edu ari kuvhayoletwa. Munyika mune mhirizhonga, munyika mune maabductions. Ende pari zvino tinotoziva kuti musangano weMDC Alliance wavachamisa nevamwe vavo vari kuronga siku nesikati kuti voita mafake abductions sei seatakaona paya. Tiri kuzviziva zvese izvozvo.
Zvichakadaro, bato reZANU PF raita musangano waro wePolitbureau muHarare nhasi, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiudza vatori venhau kuti budiriro yenyika iri mugwara. Asi vati zvakakosha kuti bato ravo ritsanangurire vanhu zvose zvarakwanisa kuita kusvika pari zvino nezvariri kuedza kuita. Vatiwo musangano wePolitbureau uyu wauyawo panguva yehurumende yasimbaradza kushanda neSADC muchirongwa chekuratidzira kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika zvibviswe. Nyika dzemuSADC dzichabatana neZimbabwe musi wa25 Gumiguru dzichiratidzira kuti zvirango izvi zvibviswe. Asi vakatemera zvirango izvi vanosanganisira hurumende yeAmerica, Britain nenyika dziri mugungano reEuropean Union vanoti zvakatemerwa vashoma vanotyora kodzero dzevanhu uye vanoita zveuori muZimbabwe. Kanzuro yeHarare inoti yava kupinda muvanhu ichivakurudzira kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19 pamwe nekubaya vanenge vachida. Kanzuro inoti yakatora danho iri sezvo uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba wadzikira zvikuru. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Nyanzvi yezveutano mukanzuro yeHarare, Dr. Michael Vere, vaudza Studio 7 kuti vanhu vari kubayiwa nhomba dzeCovid-19 munzvimbo dziri pasi pekanzuro yavo vashomeka zvikuru.
So, in terms of my vaccination edu, takanga tichingo graph redu raiva richikwira kudai kubva pese pekutanga. Nguva yakakwira macases muna July, graph redu rema vaccination raingokwidza. Iko zvine takuona kuti rakutodzika. Vanhu vari kuuya for vaccination vavashoma.
Vavhere vati mumwedzi yapfuura vaigona kubaya vanhu vanosvika zviuru zvitanhatu nhomba yekutanga, asi pari zvino vari kubaya vanhu vari pasi pezviuru zviviri vanenge vauya kuzobayiwa munzvimbo dziri pasi pekanzuro yavo.
Asi iko zvinezvi takuona kuti vanhu vatakuvaccinata iko zvinezvi vavashoma, takuvaccinata vanosvika iwo less than 2000 pazuva rega rega nyange uya kunobayiwa first dose.
Vavhere vati vane mapoka masere ari kufamba achipinda munzvimbo dzinogara veruzhinji achivakurudzira veruzhinji kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira COVID-19.
Tiri kuita outreach nematimu anokwanisa kuita masere. Iko zvinezvi tiri kunyanya kuvawarira nzvimbo dzakaita senge dzine activity yakawanda, dzakaita senge Mbare Musika, kuMbare Matape, maflats, kunana Highfields, kunana Siaso. Ndo nzvimbo dzatiri kunyanya kuenda panguva inoyi kune vanhu wakati wandei, kune activity yakati wandei.
Vatiwo kune vamwe vanoita mabasa emaoko vanoti havana nguva yekuenda kumakirinika kunobayiwa, nekudaro vari kubva vabaya nhomba vanhu vanenge vachida kubayiwa. Imwe nyanzvi mune zveutano, amai Muchaneta Mukamuri, vati veruzhinji vanofanirwa kuziva kuti chirwere chichiriko, nekudaro zvakakosha kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira denda iri.
Ndofunga sekuti kudzikira kwevanhu vari kubayiwa nhomba kuri kuita kuti isu tisanyanyisa kufara, nokuti vanhu vanoona mafiga emazuva ezuva anopiwa evanhu vanobatwa necovid kana vari kufa, voona sekuti chigwere chapera. Bati chokwadi ndechekuti chigwere chichiriko dai vanhu vaenda vabayiwa. Kuru ndofunga paya pachakamboshayikwa mimwe mishonga yenhomba, ndoona sekuti ndipo pakaita kuti vanhu vafunge kuti kuda zvapera. Patinongokurudzira kuti tisaneta, tirambe tichikurudzirana matigere mumabasa kunyange nemunharaunda dzatinenge tiri.
Mumwe mugari wekuWarren Park vaDavid Chikukwa, avo vati havasati vabayiwa nhomba yeCovid-19, vatiwo dzidziso iri kuitwa nekanzuro yeHarare yakakosha zvikuru. Asi vati kudzika kwehuwandu hwevanhu vari kufa nechirwere ichi ndiko kwakapa kuti vambomira kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19.
Tiri kudzidziswa pamusoro pekubayiwa nhomba manharaunda kwatinogara kuti chirwere ichi pachinokubata kana uchinge wabayiwa hachikubati chine simba. Asi dambudziko rozouya pakuti kana manhamba evanhu vanofa nechirwere ichi adzikira, vanhu vanobva varelaxa.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vakabayiwa nhomba yekutanga vaive zviuru zvitanhatu nemakumi masere nevatatu, uye vakabayiwa nhomba yepiri nezuro wakare vaive zviuru zvinomwe nemazana matanhatu nemakumi manomwe nevatanhatu. Kusvika mukupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 yekutanga vakange vava mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvina nemazana mashanu nemakumi masere nevapfumbamwe 3,234,589. Vanhu vabayiwa nhomba dzese mbiri vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana nemakumi mapfumbamwe nezvitatu nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevana, kana kuti 2,493,994. Nezuro hakuna vanhu vakafa neCovid-19, asi vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevapfumbamwe 4,659. Vanhu makumi matatu nevaviri vakabatwa nechirwere ichi nezuro, izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika pazviuru zana nemakumi matatu nevaviri nemazana mana nemakumi matatu nevanomwe, kana kuti 132,437. Wandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apa hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Bazi rezveutano rinoti rine urongwa hwekubaya nhomba vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakasangana nezuro nezvikwata zviviri zviri mubato ravo reDemocratic Party zviri mudare reHouse of Representatives zvisina kuwirirana paurongwa webhajeti yehurumende. VaBiden vakasangana nezvikwata izvi munguva dzakasiyana vachiedza kugadzirisa bhajeti re$3.5 trillion iro richange riine mari yekubatsira vanoshaya pamwe nekurwisa kushanduka kuri kuita kunze. Chikwata chiri kutsigira urongwa hwavaBiden cheHouse Progressive Caucus chakazivisa kuti zvinhu zvinogona kufamba zvakanaka mushure memusangano wachakaita navaBiden. Mutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vasvika muLagos nhasi kuzoita hurukuro nemutungamiri weNigeria vaMuhammadu Buhari. Vanhu vari kuratidzira muEswatini vaungana nhasi muguta reManzini vachiti havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa veruzhinji nemapurisa uye vachiti vanoda kuti nhengo mbiri dzeparamende dzakasungwa dzibviswe muusungwa. Utongi hweumambo muEswatini huri kupikiswa nevanokurudzira utongo hwegutsa ruzhinji. Zvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica vaDivine Mafa vanoti vakabatana neshamwari dzavo dzepadande mutande mukugadzira mota dzinoshandisa simba remagetsi dziri kutoshanda munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. VaMafa vanoti mhando dzemotokari idzi hadzishandisi mafuta epeturu ayo ari kuramba achikwira mutengo munyika. VaMafa ava vanogara kuTennessee vanoti vakakwanisa kugadzira mota gumi dziri munzvimbo dzinoti Kwekwe, Victoria Falls neHarare dzinofamba nemavhiri matatu. Asi VaMafa avo vane kambani inonzi Hende Moto vanoti mota idzi hadzikwanisi hadzo kufamba nzendo refu. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Mugore ra 2018 ndakanga ndichifamba kuMemphis, Tennessee. Ndobva ndaona vana vadiki vachitamba nemota dzemagetsi. Ndobva ndafunga kuti zvinokwanisa kubatsira kumusha izvi. So kutanga kwatakaita ndobva ndatanga kutaura nevanhu vari kumusha kuti togadzirwa sei mota dzinofamba nemagetsi chete sezvo vanhu vachitambudzika nenyaya yepeturo. Ndobva ndabata nevanhu vekumusha tikasangana tese tiri pasocial media ndobva tatanga zita rokuti Hende Moto. Ende Hende Moto yabudirira zvino yava nemota kuKwekwe dziri kumbeya mbeya tiri tuma 3-wheeler at the present time panguva yairi zvino. However, zvakadaro hazvo tava kuva nema big contracts okugadzira mota kuZimbabwe. Ndo pachinano chatave tabatana nevanhu veruzhinji vari kuno kuAmerica kuti tiite kuti nyika yedu ibudirire.
Mota idzi dzinoshanda sei tichiona isu kuti iko kuZimbabwe nyaya yemagetsi inotoonetsawo?
Mota idzi dzinoshanda nemabhatiri anogadzirwa neinonzi lithium inocherwa muZimbabwe. Lithium iyi yaicherwa muZimbabwe kubva gore ra1945 ichishandiswa neNASA. Zimbabwe ndiyo yaive nyika yega yaichera lithium, yaitozivikanwa kuti inochera lithium. Iye zvino manje lithium ndiyo yava kunzi gold kana kuti oil, nokuti munguva dzinotevera magore ari kuuya nyika dzese dzenge dzichida kuti dzifambe nemota dzinofamba nemabhatiri kana kuti mota dzinofamba nemagetsi. Zimbabwe yakakodzera pakuti ndiyo ine lithium iyoyi yakawandisa kudarika nyika dzese dziri pasi pano. Pamusoro paizvozvo, Zimbabwe ichange ichitova nyika yakafanana neIraq nokuti inenge ichisupplya lithium iyoyo. Ende isu takabva taona kuti zvakakodzera kuti tive positioned kuti tinge tichivavaridzi vanovawo varidzi venyika vanenge vachigadzira vachiva vari pamberi pokuti tiratidze vanhu kuti tinogona kushandisa maresources edu ari muno munyika tichiwo tichigadzira pano kuti tinge tichingova vanhu vanotengesa maresources edu. Ndozvatakafunga izvozvo kuti ndozvatodo kuita.
Vanenge vachida kuona zvamuri kuita izvi vanokubata ipapi?
Iye zvino tiri kukwekwe paGlobe and Phoenix. Pane maexample etumota twedu turipo ipapo, tuma 3-wheeler panguva dzino. Tiri kutiendesa kuVictoria Falls kuti tinge tuchimbeyambeya tichitakura vanhu. Iye zvino tiri kungombeyambeya tichidhilira vara vanhu pamashort distances. But tiri kuda kuti tiexpande programu iyi kuti dziende mumaruzevha kupi kupi kuitira kuti vanhu vatange kushandisa mota dzinoshanda nemabhatiri chete.
Mm-hmm.
Dzinenge dzichikwanisa kufamba a long distance inokwanisa kuita even 200 kilometers tisati taita recharge per station.
Avo vanga vari vaDivine Mafa vekambani yeHende Moto vachitaura naMarvelous Mutanganya uye weStudio 7 vari kuTennessee muno muAmerica. Mashoko atiri kutambira anoti sangano reNational Peace and Reconciliation Commission raudza sangano reIbechu likaZulu kuti harikwanise kuferefeta kubiwa kwedombo rine zvinyorwa zvevanhu vakafa munguva yeguku raHundi. Dombo iri rakabiwa kuSlovela nevanhu vasiri kuzikanwa kuti ndivanani. Zvinonzi National Peace and Reconciliation Commission yaudza sangano reIbechu likaZulu kuti harina masimba ekuferefeta kubiwa kwedombo iri uye rikati iri basa rinoitwa nemapurisa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reNational and Reconciliation Commission apo taenda pamhepo. Zvikwata zvinomwe kusanganisira Dynamos neHighlanders zvave netikiti rekupinda makota finari echibuku Super Cup. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Zvekwata zvese zvine mukurumbira kusanganisira Dynamos neHighlanders zvasimudza tikiti rekupinda makota finari emakundano makuru aya. Asi Caps United yawira pasi mushure mekuita mangange 1-1 neDynamos, izvo zvaisiya isakwanise kubata Harare City. Kunyange hazvo Harare City yacho yakarohwa 3-0 neHerentals. Mutsigiri weCapes United vaStanley Mubikwa vanoti murairidzi wavo Darlington Dodo anofanira kugadzirisa chikwata ichi mitambo yeleague isati yatanga.
The coach is to pull up his socks. Yes, to pull up the socks to get the team. Team aina kumira mushe. Aina kumira mushe zvachose. It needs to be revamped.
Zvimwe zvikwata zvave makota finari emukombe uyu. Chicken Inn, FC Platinum, Ngezi Platinum Stars, Harare City, pamwe ne Cranbourne Bullets. Murairidzi we Dynamos, Tony Rindraya, anoti varuda kuramba vachifamba kushika vatora mukombe uyu.
Tcharamba tichishanda zvine simba kusimudzira patiri nhasi kuti tiende mberi kuti tirambe tichingoenda mberi.
Asi vanotera mutambo wenhabvu vanoti mukombe uyu uri kutorwa neFC Platinum kana kuti Ngezi Platinum Stars. Mutevere wemutambo wenhabvu vaAlfios Makombe vanoti FC Platinum yakaita gadziriro yakasimba nekutamba muCAF Champions League.
Yakakundikana zvayo muChampions League. Asi yakaita gadziriro yakanaka. Gadziriro yavo yakanaka.
Chikwata chasara kubatana nezvimwe makota finari aya chichabuda mugungano reGroup 3 pakati peBlack Rhinos, Manica Diamonds pamwe neTenax. Pari zvino Black Rhinos ine mapoints masere iteverwa neManica Diamonds iyo ine mapoints matanhatu kwasara mutambo mumwe chete mugungano iri. Tenax iyo ine mapoints mashanu ichiriwo nemukana asi zvibodzwa zvayakakandwa zvakanyanya kuwandisa. Chikwata chinotora mukombe uyu chinobudirira kumirira nyika makwikwi eCAF Confederation Cup. Highlanders kana kuti Boso ndio ine mukombe wechibuku Super Cup uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tirikutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC, muchiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.